Hallelujah. Dodo kwazi saima angwana na alo. Kuzita ratenzi Jesu Kristu shewedu. Reka indi tore mkana uno kutanga ku tenda pastor Mandura. Amen. Ne kundidana kutitengetiri pamuchete manirana. Kungugowerana zvinhu zvishomanana kupa mushoko raMwari. Toshika patinona mata. Amen. I want to say to him, thank you very much. And God bless you.
Lord, Dr. Lai Zakanyanya, Marwa Kropa Fatsi.
Glad to have also Pastor Manda.
Ufara Zakare, Kuana Fundis Manda.
With us, Manirano.
Wari Pakatipedu, Manirano.
Wachipa, Sigiro, Wau, Zakare. Ambassador Ripano, Amen.
Yes.
Ishewa Waiti Zakanaka.
Amen.
Pamuchete Yesu madekwana anu.
Yes.
Tunautenda Pastor Mafunga. What a wonderful sermon. It was a wonderful atmosphere.
Amen. Wakauro upo wakanaka.
It was a wonderful time. Amen.
Amen.
Praise the Lord now.
Marengawa rumbizwe.
Now this is the second session.
Zino yawa nguwa echipiri.
Just before we get time to pray again.
Tisati tashika panguwa yekunama tazakari.
Tinotenda kuti nguwa yedu yakawanda inofana kuperera pamunamato.
Amen.
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 Saka ndikaparidza kwenguwa diki diki, don't get disturbed.
Amen. Sazone tseke.
Tinotenda kuti tisie nguwa minutes akati wandei to prayer.
Yes. Tisie nguwa jinji kushinamate.
Mpesha kanaka ni masha tamari.
Amen.
But it do not tend to my own to bad sir and yashazao.
Amen.
Amen. Nakutawana, Bokira Wakati, see us since then. Amen.
Amen.
Praise the Lord.
Maringawaron Bitswe.
Chawerenga, a very familiar scripture.
Chawerenga Guaro knows the Kano Zakanyanya.
Maybe just to provoke one another.
Kutitengo de nana.
And just give each other direction as we prepare to pray.
We have told Panane, Mafambiro, Tishika, Pangua, Guzona Mata.
Amen. And I trust very soon.
We are November Kutin. Washomanene Tevera.
We'll get into prayer.
Tinopinda Mungua Kunamata.
Psalm 42. Okay, before I read the scripture with you. Let us first pray. Heavenly Father, tonight.
Amen.
Or this morning. We are glad to find ourselves in your house, in your presence. What an opportunity to spend the night in the house of God.
Amen.
We are not here to waste time, Lord.
Amen.
Neither are we here to be seen.
Amen.
We have left our homes.
Yes, Lord.
Coming to the fountain of all that we desire. And you have never failed us before. And I'm certain tonight, you cannot fail us, Lord. Thou knowest the needs of your people, the desires of their hearts, the situations in their lives. The solution is in you, O God, of all these things, Lord. I pray tonight, may you release your anointing, inspire the preacher. Also anoint the audience, and let us move in one direction, Lord. And may the perfect rule of God be fulfilled in this particular service. We don't want to go back home the same way we came here. But may something good happen that's going to change our lives and change our situations. Lord, I pray, you have your own way. In the name of Jesus Christ, may the Holy Spirit come, take his place. and guide us, Lord, back into the perfect rule of God. At the end of everything, may you be glorified. May you be exalted. Lord, may you be praised. We are thanking you, Lord. We are putting the devil under our feet as the seed of Abraham tonight. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Psalm 42. As the heart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God.
Senondo inodokwairira hova dzemvura. Saizvozvo mweya wangu unokudokwairira iwo imi Mwari.
My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God?
Mweya wangu une nyota kuna Mwari. Iye Mwari mupenyu, ndichasvika riniko ndionekwe naMwari?
My tears have been my meat day and night, while they continually say unto me, where is thy God?
Misodzi yangu zvakanga zviri zvokudya zvangu masikati nousiku, pakutaura kwavo zuva rose kwandiri vachiti, Mwari vako varipiko?
Verse 9, same chapter. I will say unto God, my rock, why hast thou forgotten me? Why go I mourning because of the oppression of the enemy?
Ndichati kuna Mwari dombo rangu, makandikanganureiko? Ndinofambireiko ndichichema nemhaka yokumanikidzwa nomuvengi wangu?
Verse 10.
Amen.
As with a sword in my bones, mine enemies reproach me, while they say daily unto me, where is thy God?
Zvakafanana nomunondo pamapfupa angu, kana vadzivisi vangu vachindizvidza, kana vachiramba vachiti kwandiri, Mwari wako aripiko?
Praise the Lord.
Mwari ngavarumbidzwe.
May God bless the reading of his word this morning.
Mwari varopafadze kuverenga kwashoko mangwanani ano.
I have a very simple thought.
Ndine pfungwa iri nyore kwazvo.
To share with you this morning.
Yekuti ndigoverane nemi mangwanani ano.
Amen.
Amen.
I understand it's a time to pray.
Ndinonzwisisa kuti inguva yekuti tinamate.
And we just want to do such.
Uye tinoda kuti tinge tichingodaro.
I want to speak about a painful desire.
Ndinoda kutaura pamusoro peshuwiro inorwadza.
A painful desire.
Shuwo inorwadza.
There is no one here without a desire.
Hapana munhu pano asina shuwo yaainayo.
All of us we have desires.
Tose tinoshuwo dzatinadzo.
Some are spiritual.
Vamwe ishuwo dzezvinhu zvepamweya.
Physical.
Vamwe zvinyama zvinobatika.
Amen.
Amen.
Financial.
Vamwe zvemari.
There are different desires that we have.
Pane shuwo dzakasiyana siyana dzatiinadzo.
But sometimes there comes a time.
Asi dzimwe nhambo panosvika nguva.
When you really desire something.
Apo unoshuwira kuti unge uchiwana chimwe chinhu.
To an extent that it really pains you in your heart.
Kusvika panhambo yekuti chinhu chinotanga kukurwadza mumoyo.
And causes you to be unsettled.
Zvoita kuti iwe uve munhu asina kugadzikana.
Because you need that thing very, very much.
Nekuti iwewe unenge uchida chinhu ichocho zvakanyanya kwazvo.
To an extent that you can't live without having it.
Kusvika pakuti kone kurarama kana usina chinhu ichocho.
Such that it begins to pain you.
Izvozvo zvotanga kukurwadza iwe.
It then becomes a painful desire.
Inobva yava shuwo.
You come into a position.
Unosvika panhambo.
Where you cannot rest.
Yekuti haukwanise kuzorora.
Because you need it.
Nekuti uri kuda chinhu.
It's paining you.
Zviri kukurwadza.
It throws you into a state of desperation.
Zvinokusvitsa munhamo kuti unenge wapererwa.
Hallelujah.
Amen.
It will be a painful desire.
Inenge iri shuo inorwadza.
Amen.
Amen.
Look here as I take my first quotation from the prophet William Branham.
Tarisai pano ndichitora chinokorwa chekutanga kubva kumuprofita William Branham.
The message of thirst.
Maridzo yakanzi nyota.
65/09/19 paragraph 25.
Yakaparidzwa 1965 paragraph 25.
He says, "Vanoti iwo, then I was looking and thinking about the word thirst."
Zvino ndanga ndichitarisa ndichinzvera pamusoro peizwi iri rekuti kunzwa nyota.
So I looked up in the dictionary to see what it means.
Ndakatarisa mudura manzwi kuti ndione kuti rinotsangana kurwa richinzi.
And here is what Webster says.
Hezvino zvinotaura Webster pamusoro pezwi.
It's a painful desire.
Ishuo inorwadza.
When you want something so bad,
kana uchida chimwe chinhu zvakanyanya,
until it becomes painful to you,
kusvika zvinotanga kukurwadza iwe,
it becomes a painful desire.
Inobva yava shuo inorwadza.
It is a thirst.
Inyota yaunenge uinayo.
You can't rest.
Haukwanise kuzorora.
You can't get settled.
Haukwanise kutsikama.
That desire,
shuo iyoyo,
becomes a pain in you.
Inobva yava marwadzo mauri iwe.
Hallelujah.
Amen.
And because it is now paining you,
uyene mhaka yekuti zvakukurwadza,
it throws you into a state of desperation.
Zvinobva zvakukandira munhano yekusvika pakupererwa.
It causes you to take certain actions.
Zvinotorera kuti iwe unge uchitora dzimwe nhano.
It causes you to behave in a certain manner.
Zvinoita kuti iwe uzvibate neimwe nzira.
Because you can't rest.
Nekuti hausi kukwanisa kuzorora.
You have one goal.
Une donzo rimwe chete.
I must have it.
Ndinofanira kuwana chinhu.
Or I die.
Kana kuti ndofa.
There are no two options.
Hapana kana fungwa mbiri.
Amen.
Amen.
The only goal that we have,
donzo raungori naro bedzi,
is to have that desire.
Ndere kuti uwane shuo iyo.
Is to have what you are needing.
Ndere kuti uwane zvauri kuda.
Praise the Lord.
Mwari ngavarume.
There is no going back.
Hapana kudzokera shure.
It is now or never.
Ndezve kuti iko zvino kana kuti ndoregedza kuzviwana.
Blessed be the name of the Lord. Let's give the Lord a hand of praise tonight. Hallelujah.
Amen.
Now looking at this man called David. When he wrote this psalm. Verse 1 he says. As the heart panteth after the water brooks. So panteth my soul after thee, O God. I believe David. Started the life of this animal. And looked what happens with this animal called a deer. And he was applying that to himself. Brother Branham tells us many times some jackals and some wild animals, they will be hunting this deer animal and catches it. Then a battle starts. Hallelujah.
Amen.
Praise the Lord.
Amen.
And those jackals,
amen, makavaya,
will be wanting to kill the deer. It becomes wounded all over the body. It starts losing blood. And as it starts losing blood, it means life is going out. But remember, it's wounded.
Asirangarira kuti yakuvadzwa.
All over it's wounded.
Murumbi wose yakuvadzwa.
It has escaped.
Yemen yapukunyuka.
After having been fought.
Mushure mekunge yarwisa.
But now it has found a chance to escape.
Iko zvino yawana mukana wekupukunyuka.
But it's wounded.
Asi yakuvadzwa.
And life is going out.
Upenyu huri kubuda.
Blood is getting lost.
Ropa riri kurasika.
There is only hope.
Pane
one hope.
Tariro imwe chete.
For that deer.
Kunondo iyoyi.
Hallelujah.
Amen.
Praise the Lord.
Mwari ngavarumbidzwe.
Kuti nondo iyoyo irarame panguva yakadaro.
Amen.
Yavharurwa varurwa. Paita kurwisana pakati penondo nemakawa. Hallelujah.
Amen.
But karwisa kapukunyuka. Ropa rakubuda.
upenyu wakubuda ikaita zvekutamba inotitasa inofa.
Amen.
Paino pukunyuka imire inomhanya neupenyu hwayo.
Amen.
Pane chinhu chimwe chete chainoziva.
Yes.
Ndinofanira kuwana pane rwizi rwemvura.
Amen.
Kuti ndirarame.
Amen.
Painowana pane chikova chemvura inoshetukira mumvura imomo.
Amen.
Yobva yakwekweta mvura kunwa.
Amen.
Yobva yaenda mhiri kwerwizi.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
Ndopa noperera kubuda ropa ipapo. Yoziwa kuti ndararama.
Amen.
Aigare iri kure nerwizi. Because inozo kuti ndikasangana nechandasangana nacho, I must jump into the water.
Ndofanira kusvetukira.
To preserve my own life.
Kuti ndichengetedze upenyu hwangu.
But painenge yakuwadzwa paye. Yapukunyuka yakutiza. Makava hairegedzi.
Amen.
Anenge achitevera mugotsi.
Amen.
Achitandanisa nondo iyoyo.
Amen.
Iyo ichinyatsozwa kuti ndiri kuteverwa.
Yes.
But there is one hope for this day.
Pane tariro imwe chete
kunondo. To run to a stream of water.
Kuti imhanye kuenda kuhova yemvura.
So it will be running.
Saka inenge ichimhanya.
And running.
Ichimhanya.
But life is getting lost.
Asi upenyu hukurasika.
And breathing.
Amen. Ichifemuruka.
The jackals will be coming.
Makava anenge achitevera.
The jackals will be coming.
Makava achitevera.
There is where David got this from.
Ndo pakawana Davida pfungwa
iyi. As the deer panted.
Senondo inodokwa
iyi. For the water brooks.
Amen. Hova dzemvura.
For it to survive.
Kuti iyo irarame.
My soul, Lord.
Mweya wangu ini
mwari. Is panting for you.
Unodokwa iri rawo imi.
I need God now.
Ndinoda mwariko zvino.
In the situation that I am in.
Panano yandiri.
Not anything else.
Kwete chimwe chinhu.
But as a deer.
Asi senondo.
Panting.
Inodokwa iri
rawo. For the water brooks.
Hova dzemvura.
The soul in my heart.
Mweya wangu ini mumoyo.
Is panting for you.
Urikudokwa iri ramwari.
Murume uyu pakanyora pisare
mairi. Amen. Amen.
Usandiudza kuti zvanga zvakamira mushe pana David.
Amen.
Zvanga zvisina kumira mushe.
Chokwadi.
Pakanyora Samu irori.
Amen.
David was in a certain situation.
Angari pane imwe nhamo
David. That was bothering him.
Yaimunetsa.
And he needed God.
Uye aida Mwari.
To help him.
Kuti vamubatsire.
In that particular situation.
Panano iyoyo yakanga ari mairi.
No doubt tonight.
Hatipokane manero
ano. I'm preaching to people.
Ndiri kuparidza kuvanhu.
Who are in different situations.
Vari munhano dzakasiyana siyana.
Different conditions.
Vari mumamiriro akasiyana siyana.
Different circumstances.
Vari munhano dzakasiyana siyana.
The only hope that we have.
Uye tariro bedzi yaunayo hama.
Is God himself.
Ndi Mwari pachezvake.
And nothing else.
Uye hapana chimwe chinhu.
Listen to Brother Branham here.
Tererai hama Branham.
Paragraph 21, the same message.
Paragraph 21.
I think David in the writing of this psalm.
Ndinofunga kuti David mukunyora pisarema iyi.
Must have been in distress.
Anga ari munguva yekusuruwara.
And it usually takes distress.
Uye zvinotorera kusuruwara kazhinji.
To bring the best out of a man.
Kuti zviburitse kuputika kubva mumunhu.
I'll come to that quotation later.
Chasvika pachitaurwa ichochi.
I want to pause and leave it there.
Ndoda kuti ndimire ndizvisiye ipa.
I'll revisit it.
Ndichadzokera ikoko.
Manje manje. I wanted you to see.
Ndoda kuti muone.
That when David wrote this psalm.
Kuti Davida paakanyora pisha.
He was in distress.
Anga ari mukuderera kwemoyo.
Something had happened.
Pane zvanga zvaitika.
That was bothering him.
Zvaimunetsa iye.
Troubling him.
Zvichimunetsa.
Giving him restless night.
Zvichimupa usiku hwekusadzorora.
Then he looked all over.
Iye ndokutarisa.
And he was certain.
Uye akava nekugadzikana.
He was certain, he was sure.
Akava nechokwadi.
There is no brother, no pastor, no person can help me here.
Hakuna hama mufundisi kana munhu anogona kundibatsira pano.
No neighbor can help me.
Hakuna mumwe wakidzana anondibatsira pano.
No brother can help me.
Hakuna hama inondibatsira pano.
Then he was convinced.
Akasvika pakugutsikana.
That in my situation.
Kuti nhano yangu iyi.
I need God.
Ndinongoda Mwari.
I need Jehovah.
In order Jehovah.
Then he said,
Dokuti,
as the deer panted
senondo inodokwa iri
for the water brooks.
Hova,
so my soul panted.
Neniwe mweya wangu
after you God.
Unodokwa iri rai mimwa.
I need you God.
Ndinokudai Mwari.
Watch verse 2.
Amen. Chitere rai.
My soul thirsted for God.
Mweya wangu une nyota kuna Mwari.
Koma.
Amen.
What kind of a God?
Mwari akadi.
For the living God.
Iye Mwari mupenyu.
My soul
mweya wangu ini
is thirsting for God.
Une nyota yekuda Mwari.
A living God.
Mwari mupenyu.
Not a dead God.
Kwete Mwari akafa.
Not a dead a God who is gone.
Kwete Mwari akaenda.
Not a dead God.
Kwete Mwari akafa.
The desire of David.
Shuo ya Tafita.
He needed a God.
Aida Mwari.
Who was alive.
Mwari angari mupenyu.
A God.
Mwari.
Who was living.
Anga chirarama.
A God.
Mwari.
Who would come down.
Aichika.
In present tense form.
Heme ni panguwa ya anenga chimu
na iye. And appear on the scene.
Wone kapanchumu
yeyo. And change the situation.
Woshandura mamiriro.
That David was in.
Ayo akangari muna Tafita.
My soul.
Mweya wangu ini.
Is hankering.
Urikuwa ne mtara.
Is thirsting.
Une nyota.
For God.
Yekuda Mwari.
Koma.
Nova pafemu.
For a living God.
Mwari mupenyu.
Hey, amen. Praise unto the Lord.
Tipe chipo chekuombera kuna Mwari.
Praise unto the Lord.
Amen.
Oh my. Hallelujah.
Amen.
Brother, sister.
Amen.
That is my contention tonight.
Those andiri kutsimbirira kutisike pazviri mangunero
ano. We are not here for a dead God.
Hatisi pano kuitira Mwari wakafa.
A dead God cannot help you.
Mwari akafa hakubatsire iwe.
A God who is dead and gone.
Mwari akafa akaenda.
Cannot change your situation.
Ashandure mamiriro ako iwe.
But our hearts tonight.
Asimoyo yedu manerwano.
Our coming here tonight.
Yema kuuya kwedu manerwano.
Is to have an encounter.
Ndekwe kuti tivane mawepo.
With a living God.
Na Mwari anorara.
I want to see a God.
Ndoda kuona Mwari.
Who is alive.
Mwari mupenyu. Amen.
Blessed be the name of the Lord. A God whom you can pray to.
Mwari wa unona mata kwari.
And he answers your prayer.
Iye opindura mnamato wako.
A God who can change your situation.
Mwari anoshandura mamirira ako.
A God who is alive.
Mwari mupenyu.
Not a dead God.
Kwete Mwari akafa.
David needed a living God.
David aida Mwari anorarama.
He says, when shall I come and appear before God?
Akati ndouya rini kondouya pamberi pa Mwari.
My tears
misozi yangu ini
have been my meat.
Amen. Yakanga iriyo chokuchwa
day and night.
Zuva nemanero.
Meaning this man
zvichireva kuti murume
uyu because of his situation
nekuda kwenhano
iyi he was in crying.
Anga ari mukuchema.
He was in tears.
Anga ari mumisodzi.
His breakfast
amen kuchika kwake kwamangwanani
was his tears.
Yanga iri misodzi.
His lunch
kuchika kwamasikati
was his tears.
Yanga iri misodzi.
Is Saba?
Kuchika kwa maneru.
Was his tears?
Yanga iri misodzi.
Then he said.
Ipa hapo ndoku.
My soul.
Mweya wangu ini.
Panted for God.
Unodokwa iri ra Mwari.
For a living God.
Mwari mupenyu.
Andingarambi ndichidya misodzi.
Amen.
Andingarambi ndichichema.
Amen.
Aripi Mwari. Anoshandura situation.
Amen.
Mwari. Anopukuta misodzi andinayo.
Amen.
That was the contention of David.
Those are not quite in that fita.
Where is that God?
Kutumaru yarib.
My tears have been my mid day and night.
Misozi yangu ya wachokuchika masikati na usiku.
While they continually say unto me.
Iwo vanongoramba vachiti
kwandiri. Where is your God?
Mwari wako aripi? Amen.
People were asking David.
Vanhu vaibvunza Tafita.
Where is his God?
Mwari wake ari kupiko?
As he was being troubled.
Iye achinetswa.
Crying.
Achichema.
Bothered.
Achinetsekana.
Hallelujah.
Amen.
Then people were asking.
Vanhu vaimubvunza.
David.
David.
Where is your God?
Mwari wako ari piko iwe?
It was a challenge.
Kwankuri kudena kwaiuya.
It was a real challenge.
Kwankuri kudenwa chai.
Where is your God?
Mwari wako aripi?
That through. Amen. Or through David. In a state of desperation. He never rested. He never slept. But. mwari. He said, my soul
Asakati
is thirsting for a living God.
Yekutsvaka mwari
Where mwari. Is that God
Aripi mwari.
Who is alive,
Mupenyu.
Who is living,
Arikurarama.
Who can come here
Anouya pano.
And change
Oshandura.
My situation now, not tomorrow.
Iko zvino kwete mangwana. Amen.
I want to challenge you tonight. Hallelujah.
Amen.
Brothers and sisters,
Amanjads.
That is the reason why we are here.
Ndo chikonzero tiri pano isu.
That is the reason why we are
Ndo
here.
Ndo chikonzero tiri pano.
My.
Amen.
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 Praise the Lord.
Mwari ngavarumbidzwe.
And I believe.
Uye ndinotenda.
That God.
Kuti Mwari uyu.
Is still alive.
Amen. Mupenyu.
And he can do certain things.
Uye anoita zvimwe zvinhu.
To help us.
Kuti atibatsire isu.
Paragraph 21.
Ndima 21.
I think David,
ndinofunga kuti David,
in the writing of this psalm,
mukunyora pisare mairori,
must have been in distress.
Anga ari mukuotswa moyo.
And it usually takes distress
uye zvinotorera kuotswa moyo
to bring the best out of a man.
Kuti zviunze kupwanyika pwanyika kwemunhu mukati.
Kuti tione zvimwe zvinhu zviri mauri zvakanaka.
Amen.
Umwe hunhu wakaiswa naMwari mauri. Wakanaka watisingaziwe. Kuti tishike pakuona uchiratidzwa.
Amen.
Dzimwe nguva Mwari wano create a certain situation.
Amen.
Yekukumanikidza.
Kwete kuti urwadziwe. Kuti zviri mauri zvibude.
Amen.
Zviratidzwe.
Yes.
Zvionekwe. Hallelujah.
Amen.
Uzikanwe zviri nani. Wano kuisa munzvimbo yakadaro.
Yes.
Listen here.
Tererai pano.
That's when God gets. That's when we fast many times.
Amen.
When you get into such a place of distress.
Ukasvika panguva yekuotswa moyo yakadaro.
What then happens?
Chichinoitika.
It pushes you into desperation.
Zvinokusundira kuenda mukupererwa.
Then you engage in a certain gear.
Ipapo wapinda mune rimwe
gear. And you make a decision.
Woita sarudzo.
Of saying, let me fast.
Yekuti ngandisanye.
Why are you fasting?
Sei uri kutsanya.
God has caused a certain situation.
Mwari vakonzeresa
to rise.
Kuti isimuke.
To drive you.
Kuti vakusunde.
Into fasting.
Upinde mukutsanya.
So that.
Kuitira kuti.
The good things in you.
Zvinhu zvakanaka zviri mauri.
Can be manifested somehow.
Zvioneswe neimwe nzira.
So that.
Kuitira kuti.
You can call for an honored prayer meeting.
Udanire usiku hose wekunama.
If things are all right,
kana zvinhu zvakaringana,
you cannot call for an honored prayer meeting.
Udanire usiku hose
wekunama. When you see a girl,
ukaona musikana,
you see a boy,
waona mukomana,
you see a father,
waona baba,
you see a mother,
waona mai,
saying I'm not going to sleep,
wachita handisurara,
I'm going to the house of the Lord,
ndikuenda
to pray, there is something.
Amen. Pane chinhu chinenge chiripo.
There is a deep.
Amen.
Calling to another deep.
Kune kwakadzika kuri kudana kwakadzika.
It is a state of desperation.
Inhano yekuperera.
You need God to do something.
Unoda Mwari kuti vaite
chimwe chinhu. You need an answer.
Unoda mhinduro.
You need a solution.
Unoda
to what you are passing through.
Kune izvo zvakupindana nazvo.
And you know.
Uye unoziva.
You get the solution.
Unoona mhinduro
iyi. From the house of God.
Kubva kuimba yaMwari.
And here we are tonight.
Hepano patasvika manhu.
We are here, brother, sister.
Tiri pano hama hanzvadzi.
To find solutions.
Kuti tiwane mhinduro.
To our problems.
Kumatambudziko edu.
Other people are sleeping.
Vamwe vanhu vakarara.
But we are here in the house.
Asisu tiri pano muimba yaMwari. Amen.
Thank you, Jesus.
Ndokutendai Jesu.
Listen here.
Tererai pano.
That's when we fast many times.
Ndopa tinotsanya nguva zhinji.
To get ourselves in a position.
Kuti tizviendese panzvimbo.
To get ourselves out of the way.
Kuti tizviburitse munzira.
And I think.
Uye ndinofunga.
When David got in those places.
Davida paaisvika panhano idzi.
Then he began to meditate on the Lord.
Akatanga kufunga nezveshoko raMwari.
Begin to think about things.
Akatanga kufunga zvinhu.
Many times.
Kazhinji.
God gets us in tight corners.
Mwari vanotiisa panzvimbo dzakamanika.
It is God. And not Satan.
Where the Satan?
But it's God driving you.
Imari wari kukusunda.
In a tight corner, sister.
Wari kukuenda sabanzumbo ya kamani.
Driving you, brother.
Wari kukusunda.
In a tight corner.
Sabanzumbo ya kamani.
He wants you to see your reaction.
Wanoda kuona kupindura
kwako. He wants to see the reaction of your faith.
Kuona kupindura kwako.
There are certain good things. That I know hard.
Amen.
That must be manifested.
Mfana kuoneswa.
In a time of trouble.
Nguwa ya
dabuti. In a time of distress.
Nguwa ya kuoneswa.
That's when the sweetness
we,
of you comes out.
Unaku wako ndo pa huno buda.
Hallelujah.
Amen.
Oh yes.
Amen.
Listen here.
Sometimes
guva shinchi we even have to get on our back in the hospital.
Amen. Tunono wata muspatara
with the sickness.
Tine urwere
or a bed somewhere.
Kana pambeda kumwe
nime. So we can look up to see
kuti
where the great blessings of God comes from.
Kuti titarisha kumusoro tuwana kuti maropafazo.
Our blessings, they come from God.
Maropafazo, edo anofakura
mwa. But sometimes God, he pushes you in a tight corner.
Ano kuyeneza mazumbu ya kama
nika. To teach you a lesson.
Kuti akupe
what mchitizo. Kind of a lesson?
Chitizo
chakani. Look away to Jesus.
Tarisha kuna Jesus.
Look away to Jesus.
Tarisha kuna Jesus.
Hallelujah.
Amen.
Move your eyes.
Amen.
From your surroundings. But the answer comes from above. That's why we are here tonight. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah.
Amen.
Thank you, Jesus. Oh, brothers and sisters.
Amen.
Listen to this. Many times it puts you in distress. In tight corners. So that you can show forth your true colors. There is a woman that Brother Branham speaks about. Her name is Auntie Jemima. God created a situation. My God.
Amen.
If God had not created that situation, we were not going to know about Auntie
Jemima.
But a situation rose in the
house.
Amen.
Amen.
The husband had gone. She was left alone with that boy, that child. And the boy became wild.
Amen. Mkomana ndokuwa mengo.
And the boy was at the point of death.
Mkomana anga banano yekufa.
But this widow woman,
she
knew her God.
Aisiwa mwari wake.
Personally.
Amen. Sedunga munu.
Hallelujah.
Amen.
When that situation rose, she took the situation before God. She looked back into the Bible.
Akatarisa mupaipe.
Kwakuerenga nyaye Shunammite woman.
Amen.
Iye kwakuzviona mumapages eBible.
Amen.
Akati apa ndini mudzimai wacho.
Yes.
Mwana wacho ndiyeyu.
Amen.
Asimu profit and dia asipo. Hallelujah. Hapana isi wanesho unu wama yao.
Amen.
Kutimawari munei.
Yes.
Shaka torera situation ya kadai. Kutimai awashike paku reacta. Nema reactira awakaita. She knew a God.
Isi wangwari wake.
Hallelujah.
Amen.
She spent the whole night.
Akatora usiku hose.
In prayer.
Ari mumunama.
In her house.
Ari mumbamake.
Brother, sister.
Ama
there are certain moments.
Pane tzimwe nguva.
Where an all night prayer meeting.
Wekuti usiku wakunamata.
Will be happening in church.
Unenge uchitika
kukereke. But there are some times.
Asi pane tzimwe nguva
shakare. When that all night prayer meeting.
Apa usiku wakunamata.
Will take place in her own house.
Unoitika mumbamako
iwe. When a situation has arisen.
Gana.
And you pitch your knees on the ground. And you say, Lord, I am here to pray for this situation. Remember, church, prayer changes things. Prayer changes things. Prayer is the powerful force that was given to a Christian by God. Brother Branham said, it is prayer that I depend on. And prayer is the
key
that unlocks every door of God's blessing. A hand of praise unto the Lord. Hallelujah. It takes a prayer, brother, sister.
Now,
Auntie
Jemima.
What she wanna mama peche paipe.
Amen.
Nyaya chatari sana naye. Akaita usiku wesu yukuna mata. We are told. Akarara aripa muna mata.
Amen.
Sleeping while she is in prayer.
Chirara aripa muna mata.
Glory.
Amen.
And while she was in prayer, when she slept, she dreamed a dream
akarota chiroto
of seeing Elijah coming. And when she woke up, she knew very well Elijah the prophet was coming according to a dream.
Amen.
But her prayer was powerful. Such that, brother, sister, it caused things to happen. William Branham was flying in an aeroplane. He was supposed to pass through that place. But the aeroplane could not pass through the place without landing. Why?
Say,
there was a woman who had a painful desire. She was panting.
Amen.
For a living God, she needed to see the God of Elijah being alive again, doing something for her.
Amen.
The prayer of this woman disturbed the aeroplane and had to bring the aeroplane down for the reason of this woman. Brother Branham was led to that house somehow by the Holy Ghost. When he arrived there, this widow woman,
Auntie
Jemima, was at the gate,
Auntie Jemima wanga wari pa gate
waiting for the prophet.
Wakamirira.
Hallelujah.
Amen.
Works is faith expressed.
Amen.
Works is faith expressed.
Amen. Mabasa kutenda kunenge kwaoneswa.
Hallelujah.
Amen.
Muprofita bagashika. Auntie Jemima got good morning, person.
Amen. Auntie Jemima got mangwanani mfundisi.
Then he said, how did you know that I'm a preacher?
And the wazi si wasei kuti
ndiri. She said, I knew you were coming.
And ndaiziva muri kuuya.
Senondo iri kudokwaira ho watemvura.
Amen.
This woman,
amen,
had a painful desire.
Anga ane shua ya
she wanted so bad God
aida mwari shakanyani
to help her.
Kuti amubatsire.
If you are desperate,
kana wasvika pakuperera,
God cannot turn you down.
Mwari havagone kukuodza.
He will do something.
Vanoita chimwe
chinhu. He always meet
vanogara vachisangana
with a desperate soul.
Nemoyo unenge wakaperera.
If you are desperate,
kana wakaperera,
God is there.
Mwari
to meet with you.
Kuti vasangane newe.
He is there to do something.
Mwari po kuita chimwe chinhu.
Can do it as he did before.
Amen.
Apinda mumba kudaiso.
Amen.
Akawana Bible riri pa table kudaiso.
Amen.
Kuratidza kuti riri kuverengwa muno.
Amen.
Hallelujah.
Yes.
Vaudzwa nyaya yacho nemudzimai uyu.
Amen.
Muprofita vainzwisisa.
Yes.
Akati anti maita henyu mandiudza.
Amen.
But handisi kunamata inini manje.
Amen.
Tanga imana mata imimi.
Amen.
Tanga imana mata imi.
Amen.
Tozona mata leta.
Yes.
Rangarira kuti mudzimai uyu munamato wake nechishuo chake ndochaita kuti ndege idzike.
Amen.
Mwari wanotokunzwa iwe hamanzva.
Yes.
Iwe kana vana mata. Ndati Mwari wanotonzwa iwe.
Amen.
Munamato wako iwoyo.
Amen.
Mwari wanoudzwa.
Amen.
Hazvina basa kuti uri kupi.
Yes.
Ndati hazvina basa kuti uri kupi. Hallelujah. Ndi Auntie Jemima.
Amen.
Warangarirwa nedenga.
Amen.
Ndege haina kutenderwa kudarika.
Amen.
Isina kumhara kuti Eliya asvike kumba kwao. Zvakakonzerwa nemunamato.
Amen.
Munamato wakazvikonzera.
Amen.
Wakaburutsa ndege. Yanga isina kana fault. But munamato iwoyo. Watungizwa ne shirikadzi. Munamato watungizwa ne shirikadzi. Yadzamirwa yarwadziwa. wakatsvaka munamato iwoyo kuti Eria aripi. Ndati munamato wakavhima Eria.
Amen.
Uri kundinzwa here?
Chokwadi.
Munamato waandi Jemaima. Wakavhima Eria umprofita. Uchibva mukamba kake. Kakasara kekumashure shure. Doku werebeza uchitsvaka kuti Eria aripi.
Amen.
Kwa kuona kuti ari mundege. Baba. Hallelujah.
Amen.
Kwa kuona kuti ari mundege ino. Munamato mumwe chete iwoyo hauna kuperera pakuona Eria. Wakapinda muinjini yendege. Kwa kundobata zvirimo kuti pilot ataiwa ndege yaita fault. By force we are landing.
Amen. Takungomara.
By force.
Zvekumanikidzira.
By force I say.
Zvekumanikidzira.
The aeroplane is landing.
Ndege yakunomhara.
By force.
Tichimanikidzira zvakadaro.
What is pulling it down?
Amen. Chichi
the power of prayer.
Simbare munamato.
Come on church.
Amen.
Prayer does things.
Munamato unoita zvinhu.
Prayer changes things.
Munamato unoshandura zvinhu.
Prayer causes things to happen.
Munamato unoita kuti zvinhu zviitike.
Prayer is the most powerful weapon.
Munamato ndo simba choko chinoparadza.
God gave you.
Amen. Chawakapiwa naMwari.
Zvikanzi namatai imi.
Amen.
Namatai wewe.
Amen.
Iwe ndorufana kunamata. Akati ausimudza. Ausimudza munamato kudai. Kuchinja magia munamato kudai. Muprofita akanoti ya. Ndasangana nazvo ndadenha magopano. Arova munamato mudzimai iyeye. Kusvikira Mwari akati mama ndakuona chiedza. Ndakuona chiedza.
Amen.
Zvikanzi naWilliam Branham, you could tell that this woman knew her God.
Waitotaura kuti mudzimai uya
anoziva Mwari. You must know your God.
Anoziva Mwari.
I want a God.
Ndinoda Mwari.
To whom I can pray.
Wandinonamata kwaari.
And he comes down.
Iye wodzika.
To address my situation.
Wouya kunotaura nenhano yangu.
That is in my home.
No.
We are not here.
Atisipano.
By a dead God.
Yemere kuti
Mwari. No wonder why David said. No
kusaka David.
My soul.
Mweya wangu ini.
Is panting.
Uri kudokwairi.
For a living God.
Mwari anorarama. Amen.
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 Kana paita zvaitika ngadzike.
Yes.
Ngadzike.
Amen.
Azviratidze.
Yes.
Aonekwe. Are we together?
Amen.
Amen. Listen to Brother Branham here.
Terera yama Branham
pano. 28 he says.
Ndima 28 anoti.
Not some historical God.
Kwete Mwari wenhoroondo.
Something that happened some years ago.
Chimwe chinhu chakaitika makore akapfuura.
David was not panting for a historical God.
Anga asingatsvaki Mwari wenhoroondo.
Or for something that happened years ago.
Kana wezvakaitika makore akapfuura.
Matakatya kara anyaradzi mwana.
Amen.
Nzara yanhasi haiperi nesadza rezuro.
Amen.
Ndati nzara yanhasi haipedzwe nesadza rawakadya zuro.
Amen.
Not a historical God.
Kwete Mwari wenhoroondo.
Not something that happened some years ago.
Kwete chimwe chinhu chakaitika makore akapfuura.
Handiso zvanga uchitsvaga naDavid. Inenge ya history iyoyo.
Amen.
Ndoinonzi nhoroondo.
Yes.
Praise the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah. Hallelujah.
Amen.
Amen. Ukandudza nezvamata naMary. Nekumutswa kwakaita Lazarus. Ndinoti waita hako. Asi ya history kwandiri. Kana ndairini ndafirwa. Ndoda kuzviona ini.
Amen.
Ndati ndoda kuzviona. Uri kundinzwa?
Yes.
Ndoda kuzviona. Handizvirambi. IBhaibheri. Hallelujah.
Amen.
IBhaibheri zvechokwadi.
Yes.
Zvino zvirimo unde zvakanyorwa.
Amen.
Kuti zvisimudze kutenda kwangu.
Yes.
But handisi Martha kaini. Handisi Mary kaini. Iwe ndiwe. Ini ndini. Kana ndiri ini ndiri munyaya yacho. Ndoda kuzviona.
Amen.
Ndoda kuzvidya.
Yes.
Ndoda kuzviona.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Zvakaitirwa Davhida naMwari.
ndinotenda zvikuru kwazvo
chokwadi
nekuda kwaizvozvo
amen
ndapedza kuzviverenga ndavhara bhaibheri rangu ndakuchiti mwari wadhavhidha chiuya iwo pano
amen
ndine nyaya yangu iri pano
yes
ndine nyaya yangu iri pano
amen
ini ndini ndiri munyaya yacho
yes
Not a historical God. Not something that happened years ago. I'm looking for something that can help me now. Now. Tonight. Not tomorrow.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Mwari, wakavhura gungwa dzvuku. Panga pasingapfurike paya. Panga pasina nzira. David na Israel. Moses na Israel. Wakayambuka. Ndapedza kuzviverenga.
Amen.
Ndavhara Bible. Handidye izvozvo.
Amen.
Ina handidye izvozvo.
Amen.
Kana ndaita unyaya yandinetsa.
Yes.
Yamira pamberi pangu. Ragungwa dzvuku rangu. Ndona kuti ndiyambuke ipapo. Mwari ngadzike nhasi. Ngadzike nyamusha. Afure nziraka ndoda kupfura pari kunza hapana basa ipa
amen
hapa pindike baba
amen
hapa pindike
yes
hapana basa
amen
hauna o level
amen
hauna degree
amen
asi ndiri kuzwa kuti pane imwe nyaya yakanga yamira munzira ya Moses
amen
ne Israel
yes
satana achiti haurorwe
amen
haupinda apa hauzvigoni Dan, dini manje ndiri pano.
Amen.
2023.
Yes.
Aripi mwari yeye.
Amen.
Yeye mwari yeye.
Amen.
Aripi.
Amen.
Aripi.
Amen.
Pasina nzira ngapavhurwe nhasi. Zvakanyorwa kuti zvindidene. Zvakanyorwa zvindisimudze pakutenda. Zvakanyorwa kuti ndingoratidzwa kuti zvinogoneka. Ndoda kuzvidya.
Amen.
Kwete mangwanaka.
Amen.
Nas.
Yes.
Nas. Hallelujah. Hallelujah. Ndona kuzviona. Mira ndikuverengere koti. Unenge uri kuda kutaka kudauta handitika. Mira. Mira. Ndona kukupa koti. Ndipei contending for the faith.
Amen.
5602-00. Hallelujah. Ah, Amazanguga. Ah, praise the Lord.
Amen.
History, Haiti Batsiri. And we are not here for history.
Atisipano kuita norondo.
No, 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 no.
Kwete, 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 kwete.
No, 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 no. That's not what you are here for.
Azvisizvo zvatiripano kuita.
Not a historical God.
Kwete, mwari wenorondo.
Not for something that happened many, many years ago.
Kwete, zvakaitika makore mazhinji akapfuura.
But for a living God.
Asimwari anorarama.
A God that's ever present.
Mwari anogara aripo.
And is so.
Uye akada.
Tested for that God.
Emere achiwane nyote mwari.
Not for some historical
something. Kwete mwaka chimwe chinhu chenhorondo.
I don't want that.
Andidi izvozvo ini.
Hallelujah.
Amen.
5602. Listen to this quotation.
Teerera ichitaurwa.
I want to pick a few paragraphs from that chapter. From that Amen. Quotation here. 0200. If you get it, please, just project it there. And that's the way that I believe God. Okay. I'll pick it here. You can project it there also. Listen here now.
Tere Raipan.
Hallelujah. Paragraph 44. Are we there? And that's the way that I believe God.
Don't say I didn't attend an iron.
If I didn't believe that he was the same God that lived in the days of
Moses.
He wasn't the same God to fulfill every promise that he made.
Yakaita.
Then
ipapo
I couldn't have faith to accept him.
Ndangandisinga kwanirise kuona kutenda kwekuti ndimugamuchire.
Kana anga asiri mwari mumwe chete.
Amen.
Wenguva ya Moses asiri mumwe chete nhasi. Andaiwa nekutenda kwekumugamuchira.
Amen.
That's only sensible. That's only sensible.
No,
and reasonable.
Uye, listen, verse
paragraph 45. You are not here just to be seen.
Ausipano kutungo onekwa.
You wouldn't come out in this rain and gather in a little place like this just to be seen. You are here for one purpose. That is to find something good. And I pray that God will give each one of you something real good that you will never forget. Yes.
Amen.
I pray that God will give each one of you something real good that you'll never forget. May God grant that to you tonight. And each one of you Christian, may He raise your joy to Him. To cause you to save him better than you have ever saved him in all your life. A hand of praise unto the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Amen.
Paragraph 46. Now,
Zino,
what good would it do to serve a God that Moses saved?
Zino, batsireiko, sakanakireiko kushumira mwari akashumirwa na Moses.
My. If he wasn't the same God today, what good would it do to serve a historical God? If he is powerless and gone and dead today, so Batsirei.
Amen.
I want to ask you that question. You wouldn't want to do it. Neither would I. If I can't serve a God that's a living and right here present to help me when I have a need, then what's the use of serving God? What is the use? If he was God, but he isn't God now. Or if he was a God of power, and he has lost his power now, there is something weakening about that God. Now, we want to reason together. There is something wrong if it isn't. If he was and he isn't now,
we are serious.
There is something wrong with God. If God was a great, mighty warrior in battle, and he was a great healer of disease, and he was great in all of his attributes in the days gone by, and then he has lost all of his power, and
he
isn't the same today.
Yet,
his word says he is the same today. Promise you to do the very same thing through all ages until he come again. It's undisputable in the Bible. Hebrews 13:8. Jesus Christ,
Jesus Christ,
the same yesterday, today, and forever. That is the same in principle. The same in power. The same in resurrection. The same in omnipotence. The same in omnipresence. He is just the same as he was. And everything that he was once, he is today. He doesn't change. He doesn't change.
Ashanduki.
Ashiti batsiri ama.
Amen.
Kuna matamwari wa norondo.
Yes.
Kana asisiri mumwe chete nasi.
Hallelujah.
Amen.
As the deer panteth for the water brooks,
Sinondo inodo kwa irina,
so panteth my soul after you, Lord.
Emwe ya wangu inodo kwa irina,
it's a burning desire.
Ishua inorwata.
A painful desire.
Shua inorwata.
It is a thirst.
Inyota.
For a living God.
Yekuda mwari
anorara. And I believe tonight.
Uye ndinotenda manerwana.
There is somebody here.
Kutipane mumwe munhu pano.
Who is standing in that spot.
Akamira panhano imwe
chete. Where you are saying, oh God.
Pauri kuti mwari.
To see your power. I want to see your resurrection power. I want a living God. I want to see your presence. I want to see your intervention. We are not here for history. A historical God cannot help you if he isn't the same today. No, sir.
Amen.
Yet the Bible in Hebrews
13:8
it declares Jesus Christ
is the
same yesterday, today, and forever. Therefore, somebody here,
amen,
must be desperate about that and say, God, I can see it in the
Bible.
Where are these things? They are written here, recorded here. I want to be a beneficiary of what is written in the Bible.
Amen.
Glory.
Amen.
Lifting him up out of history.
Kumusimudza kubva munhoroondo.
Lifting Jesus out of history.
Kusimudza Jesu Kristo kubva munhoroondo.
That must be our contention.
Ndo zvatinofanira kudokwairira.
To raise Jesus.
Kusimudza Jesu
from history.
Kubva munhoroondo.
Into present tense.
Tomuunza panguva yazvino.
Into today.
Tomuunza nhasi.
Hallelujah.
Amen.
We cannot eat history, brother sister.
No,
a historical God who is dead and gone cannot help us. Hallelujah.
Amen.
So David was panting or longing for a living God. The prophet says here in that message, lifting him up out of history.
It's
8:10:01.
Amen.
So what a blessed privilege it is to all of us, my God,
amen,
to reach over and get God's good old Bible.
Amen. Totora Bible ramwari rakanaka.
And turn the pages back.
Tovhura mapage ekare.
And know that.
Toziva.
We are reading directly truth.
Amen. Kuti tiri kuverenga zvokwadi.
And to see that these times happened in the days gone by.
Tona kuti zvinhu zvakaitika munguva yakapfuura.
For it speaks of a historical God.
Nekuti zvinenge zvichitaura nezvamwari wenhoroondo.
And the only way that we are ever going to cope with these ways
yatinokwanisa isu kubatirana nenzira idzi
is to call up out of history.
Ndedze kumudana kubva munhoroondo.
That God, that historical God.
Mwari iyeye wenhoroondo.
For through all the days.
Nekuti kubva mazuva ose.
Hallelujah.
Amen.
Before the coming of Christ.
Amen. Christ of Satwa.
And at the different events.
Amen. Nezvitiko
zvakasiyana. He never fails.
Haakundike.
When he's caught on.
Kana adaidzwa.
He's always right.
Anoramba ari wechokwadi.
That's our duty.
Ndo basa redu isu.
To call him up out of history.
Kuti timudane kubva munhoroondo.
A God of Elijah.
Mwari wa Elia.
Amen.
Amen.
And David is saying here.
David ari kuti
pano. People have been saying. Where is your God? They wanted to see the God of David. It touched the heart of David.
Vakabata Davida izvozvo.
Akati mwoyo wangu ishe.
Amen.
Uri kudokwairira wawatsemvura.
Yes.
Pachikomo chekameri. Manganga anga ari paye. Ndekuti mwari mupenyu ngataure.
Yes.
Ngaonekwe.
Amen.
Apindure nemoto.
Yes.
Mwari anenge apindura nemoto ndiye mwari wechokwadi. It was not about something else.
Zvanga zvisiri zvezvimwe zvinhu.
For Elijah gave them the opportunity.
Nekuti Eliya akavapa mukana.
Take your bullock.
Akatora zvombenyu.
Put it at the altar.
Isai pa altar.
The wood is there.
Huni dziripo.
Cry unto God.
Chemai kuna mwari wenyu.
Hallelujah.
Amen.
We want to see.
Toda kuti tione.
If Baal is God,
kana Baari ari mwari,
then we are going to surrender.
Ini ndichazvipira.
And we worship him.
Tomushumira iye.
But if God is God,
kana mwari ari mwari,
Jehovah.
Jehovah.
Let it be like that.
Ngazvive saizvozvo.
He gave them an opportunity.
Ndokuvapa mukana.
They cried, brother, the whole
day.
The whole day.
Zuarose.
And Elijah said, maybe your God is sleeping. Call out. Nothing happened. It proved on that day that Baal was a dead god. But in the evening time, Elijah,
Elia,
he prepared the altar.
Akagadzira altar.
After he prepared the altar,
mushure makugadzira altar,
he put the wood there.
Akaisa hunipo.
Took the bullock there.
Akatora chipiriso.
And after that,
mushure maizozo.
Brother, sister,
amanzadzi.
Hallelujah.
Amen.
He called upon God.
Akadana kuna Mwari.
After praying a simple prayer,
mushure makunamata muna
mato. Elijah said,
amen. Elia aka,
oh God,
oh Mwari,
let the people know.
Vanhu ngavazive
that what I have done here,
kuti zvandaita izvi,
I have done it according to your word.
Ndazviita maenderano neshoko
renyu. Father, let the fire fall.
Baba moto ngaudzike.
Right there,
ipapo ipapo,
the God of Elijah,
Mwari wa Elia,
spoke for himself.
Akabva zvitaurira
by performing.
Amen. Nokuita
zvino supernatural.
Amen. Zvino zvinopfuura kufunga kwevanhu.
That convinced everybody.
Izvozvo zvakagutsa vanhu vose.
This is God.
Kuti uyu ndiMwari.
And brother, sister,
hamanzvadzi,
when the supernatural,
kana chaumwari,
has been manifested,
charatidzirwa,
or when deity,
amen, kana
has been manifested,
aratidzirwa,
worship,
amen, kushumira,
becomes automatic.
Kunobva kwangoitika kamwe kamwe.
And the prophet said,
muprofita ndokuti,
no church,
amen,
no church,
hanza kuna kereke,
in its practice,
amen, mukuita kwayo,
no matter how fundamental that church is,
kunyangwe ikateswa sei mune zvofunga,
that church cannot thrive,
kereke iyo haikwanisi kuenda mberi, kusvikira
the supernatural
chehumwari
has been made known,
chaziviswa,
and the people,
uye vanhu,
must see it,
vanofanira kuzviona,
not hearing about it,
kwete kungozvinzwa,
but seeing it happen,
vanofanira kuzviona
zvichiita, God in action,
Mwari vari pabasa,
God performing,
Mwari vachiita
chinhu.
Wrote
in the pages of the Bible.
We
are gathered here for a repeat of the book of Acts.
Hallelujah.
That's why we are here.
Dog Sakatiripano.
That's why we are here.
Dog Sakatiripano.
Hallelujah.
Amen.
Elia famba na Elisha.
Amen.
Elisha chitewera. Elia is a type of Jesus Christ.
Amen.
Elisha is the church.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
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 Praise the Lord.
Yes.
Wafa pakiri kari wese. Warikuterana. Jesus Christ.
Jesus Christ.
In the church.
Nekereke.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Praise the Lord.
Mwaringa varumbidzwe.
Wakashika Petere.
Amen.
Nzisara pano. Mwari wati ndende Jericho. Elisha akatikwete. Andisari. Dinemi.
Amen.
Ndokuenda wese. Kujeriko kwacho.
Yes.
Wasika pa Jeriko. Zvikanzisara pano Elia. Elisha. Elisha akati andisari. Uya kati shoti ndende Jordan. Zvikanzitoenda tese Jordan kwacho. My God.
Amen.
Hallelujah.
Yes.
Wasika Jordan. The river was full to the brim. They could not cross it. It was uncrossable. Hallelujah.
Amen.
Then Elijah, he took his mantle.
Akatora.
He hit the waters of Jordan. They parted. They crossed over. Jordan, they crossed over.
Wakayambuka Jordan.
Do you see a way making God?
Munoona here Mwari vanogadzira nzira.
Where there is no way,
pasina nzira,
he is opening a way.
Vari kugadzira nzira.
For them to cross.
Kuti ivo vayambuke.
And Elisha was seeing that.
Elisha anga achitozviona
izvi. He was a witness.
Anga ari chapupu.
Of the supernatural.
Yemeri chekubata
kwaMwari. As he was following Elijah.
Achitevera Elijah.
But after they crossed
Jordan,
there came an opportunity that was presented unto
Elisha
by Elijah.
Na Elijah.
For Elijah said,
Elisha,
ask what you want before the Lord takes me home.
Ishe wasati wanditora kuti ndiende.
Ask what you want.
Kumbira zvaunoda.
Before the Lord takes you home.
Amen. Mwari wasati wandiendesa kumusha.
And Elisha.
Elisha.
Who is a type of a Christian.
Anova muenzaniso
mukristo. A type of the church.
Anova muenzaniso
wa kereke. A type of you and me.
Muenzaniso wako neni.
He never hesitated to ask.
Haana kana kumbosengurira kukumbira.
He was not afraid to ask.
Haana kutya kukumbira.
He had seen.
Angaona.
What had happened?
Zvanga zvaitika.
As a result.
Amen. Kuburikidza.
Of the type of spirit.
Amen. Nekuda kwemweya.
That was on Elijah.
Wakanga uri pana Elijah.
He said, I wanted that spirit.
Akati ndoda mweya iwoyo.
Come upon me.
Kuti uye pandiri.
In twofold.
Wakapetwa kaviri.
And Brother Branham said.
Ama Branham ndokuti.
Ask for big things.
Hanzi kumbira zvinhu zvikuru.
Ask for big things.
Kumbira zvinhu zvikuru.
Ask for big things.
Kumbira zvinhu zvikuru.
Tonight.
Manherano.
Don't hesitate.
Usazengurira.
Ask for big things.
Kumbira zvinhu zvikuru.
It's a quotation iyoyo.
Chitaurwa
ichi. You are being challenged.
Uri kutoderwa
ichi. To ask for big things.
Kuti kumbira zvinhu zvikuru.
Usatyira Mwari.
Amen.
Panyaya yako.
Yes.
Hanzi unenge wafanana nekahove kademba. Kari mu Indian Ocean. Kari kutyira kuti ndikanwa mvura inopera. Kwaita zvekunwa kachityirira kuti pamwe inopera muprofita wakati kwete Mwari havapere.
Amen.
Kumbira zvinhu zvikuru mwenga. Kumbira zvinonetsa. Kumbira zvakaoma zvacho. Ask for big things.
Kumbira zvinhu zvikuru.
Kwete zviduku.
Amen.
Kana iri mota kumbira hombe. Kwete manga manga.
Amen.
Ask for big things.
Kumbira zvinhu zvikuru.
Big things.
Zvinhu zvikuru.
I want to challenge you.
Amen.
I want to challenge you to ask for
Noda
big things.
Noda kukudenda kuti ukumbira zvinhu zvikuru.
Big things.
Zvinhu zvikuru.
Ndati Mwari ndi Mwari.
Amen.
Wanovhura nzira pasina nzira.
Yes.
Wanogona kuita zvausingafungire iwewe. Erisha akumbira kudai. Akumbira. Eria akati mufana. Wakumbira chinhu chakaoma chinogozha. IBhaibheri iroro. Apedza kutaura kuti wakumbira chinhu chakaoma pakaiswa koma papanzi nevertheless.
Kunyange
zvakaoma kudaro. Handisi kuramba kuti zvakaoma.
Amen.
Iripo scripture yacho hama. Handisi kuramba kuti zvakaoma. And he said,
Akati,
thou hast asked a hard thing.
Wakumbira chinhu chakaoma.
He was admitting.
Aitobvuma.
Sure, it's hard.
Kuti zviro kwazvo zvakaoma.
It's hard.
Zvakaoma.
Ndozvizo kuti zvakaoma. Iwe uri kutotiwo zvakaoma. Ndingapabuda here apa. Sure, ndingarorwa here. Ndingachata here. Mare rendi inobuda apa. Ndichakandirwa zvinhu panze ino. Basa rinowanikwa here apa. Zvakaoma. Ne economy akadai. Zvakaoma zveshuwa. Zvakaoma. But nevertheless.
Asi kunyangwe zvakadaro.
Nevertheless.
Kunyangwe zvakadaro.
Nevertheless.
Kunyangwe zvakadaro.
Mweya madzinza iriko.
Amen.
Nevertheless. Mweya nambuya iriko. Nevertheless. Mweya natete iriko. Nevertheless. Waroi wariko wachiita zvavari kuita pamusoro peupenyu hwako. Nevertheless. Mweya zvidhoma iriko nezvikwambo zviriko nemweya ngozi iriko pamwe uri pano uri kuti pasta kwedu kune ngozi. Nevertheless.
Kunyangwe zvakadaro.
Nevertheless.
Kunyangwe zvakadaro.
Nevertheless.
Kunyangwe zvakadaro.
Kunyangwe zvakadaro. Satan wacho aripo.
Amen.
Madimona aripo.
Yes.
Zvakadaro. Unochata chete. Usina O level. Usina A level. Nevertheless. Nevertheless.
Kunyangwe zvakadaro.
Zvinokoneka.
Yes.
Ndati zvinokoneka. Zvinokwanisika. Zvakaoma kudaro. Nyaya yekuti zvakaoma. I see reason.
Yes.
I see reason. Ekuti hazviitike.
Chokwadi.
Havana kuramba kuti zvakaoma. But hazvirevi kuti hazvigoneke. Nevertheless. Ukaona paiswa nevertheless. Takurabha kuoma kwakaita zvinhu. Takuenda mberi. Kuramba kutarisa zvakaoma izvozvo. Nevertheless. Ndona kuti utaure izvozvo. Kuti nevertheless.
Nevertheless.
Hazvina basa kuti zvakamira sei hama.
Amen.
Hanzvadzi. Zvakaoma kudaro. Zvinogoneka. Unochata. Unororwa. Unobata mwana iwe. Unowana basa racho iwe. Nevertheless. Tell the devil. Nevertheless.
Kunyangwe zvakadaro.
Kunyangwe wakatoenda kuchikuwa. Wakateketerera. Kuta urorwe iwewe. Ndokubhejera unororwa iwe.
Amen.
Ndoda kuzviona.
Yes.
Ndoda kuzviona. Uchanhonga mari. Uchanhonga mari.
Amen.
Kunhonga mari mundiro.
Amen.
Kuti vhura nzira tione kuti ndiwe ero uri kubvuma kurorwa naye. Woinhonga iwe. Kuti ndini madimona aripo.
Amen.
Asingadi uchida.
Yes.
That nevertheless.
Amen.
But ndine nharo manhero anayo.
Amen.
Ndine nharo. Ndine nharo. Nezvanetsa. Nezvanetsa zvacho. Nezvanetsa. Mweya iyoyo inoteera vanhu. Ichiita zvisina basa. Nhasi inotsva.
Amen.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship a living God. We serve a living God. Jesus Christ. The same yesterday, today, and forever. He doesn't change. He's the master of all circumstances.
He attends when my mirror up in the app.
The master of all circumstances.
Attends when my mirror up in the app.
The other night, we were having an all-night prayer meeting like this at church. And we were at the peak of praying. Everybody was deep in prayer. And a certain sister who had visited us was seated in the chair. Right there, the spirit that was holding that sister came out of her. And there was a real battle. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Praise the Lord. Amen. And we fought with those spirits.
Yeah.
And anga tori mu courtship. But courtship yacho anga akamira kuti mi. Hakusikuendwa mberi. Hakusikuendwa kumashure. Wakangomira pase mu spot. Satana Jaira.
Amen.
Aga Jaira sinabasa. Aga Jaira sinabasa. Hallelujah. Praise the Lord. Don't underestimate the power of prayer.
Usaduku pisa
prayer does things. Prayer changes things. Remember, we were deep in prayer. Each one was praying. And right there, by the presence of the Holy Ghost, the sister was affected. Those spirits were affected.
Amen.
Inoregeza.
Amen.
Ndichito pariza kuda inokuregeza.
Amen.
Urigoko.
Amen.
Inokozviona kuti hapacha garika.
Yes.
Inoregeza.
Amen.
Ndati inoregeza uripachea ipapo. Uripachea ipapo.
Hallelujah.
Inotozviona kuti aiwa. Hazvichagona kuramba takamubata. We fought those spirits. Cast them away. According to Mark 16.
Amen.
When she went back home, she was later attacked.
Amen.
Then came back to church. She confessed other things. Then I said, we're going to pray. Then we realized. Akangapuwa rosary. Rosary. Rakapuwa nemunhu wapachwo pachwo. Tapedza kuna marakari sister, muna rosary ramakapiwa here. Ndopakati pepakati. Shuwa ndinaro misodzi kuti chu. Unenge wakufunga manje akakupa wepa duze duze. I want you to see how bad the devil is.
Nakutuone kuti Satan wakaipisisa sei.
Hallelujah.
Amen.
Zvikanzi ndinaro rosari iro. Ndakari chengeta kubva ndichiri mudiki pandakarupuwa. Rikasvika pakudambuka dambuka ndichingori chengeta. Aka ndichondotsvaga mamwe mapisi acho kuti ari pai. Ipapo ndopanga paine nyaya yacho.
Yeah.
Pakapuwa ka rosari kakobva aberekeswa zvese izvozvo. Hallelujah.
Amen.
But nevertheless,
nyangwe zvakadaro.
Unochata. Ndati unochata. Unochata chete. Unopa chata iwe. Mweya iyo yakaregedza ikaenda. Ende inotoenda. Blessed be the name of the Lord.
Zita ramwari ngariro.
My soul panteth.
Mweya wangu
for a living God.
Mwari anorara.
Handingadi kurana mumu message. Yechokwadi chakadai. Poita zvimwe zvinhu zvinovhiringa upenyu hwangu. Ndozvandaramba izvozvo. Kwete, 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 kwete mumessage. We have the cream.
Amen.
We have the truth.
Tine chokwadi.
We have everything.
Tine zvose.
We have all answers to the devil.
Tine mhinduro dzose
kuna Satan. The message of the hour.
Mhinduro ye.
We will meet every challenge of the end time. There is no situation in this building that cannot be addressed by the message of Malachi 4. No! 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 And it's good that we are here in this age. Your situation needed the message of the hour. A certain sister also manifested when we were in church. We were having an ornate like this. My ornate is a pastor.
Amen.
They are very important.
Akakosha.
Tugu. Tidi pakaripe muna matu. Kudai. Shikazi ndosa kandaka mpa face ya chembere. Ndaka mfeke za face ya chembere. Msata mpa ni madimoni. Kufeke za face ya chembere. Hallelujah. Now, because the sister, what is happening? Tell me what happens. You can't pastor. Ndikaenda kubasa kunzadezwa ku interview yebasa. I want you to see how bad the devil is.
Ndoda kuti muone kuti Satan wakaipisa.
Kana kuti ngati murove takunamata ka. Usaita zvokuda kuyedzesera.
Amen.
Ende kana wangu ari kurara mukako. Muka. Because but chati ngati namate timurove ka. Tolaunyatsa kuita kurova Satani chaizvo chaizvo. Akandifonera kati pastor, izvozvi face yangu yatanga kurema. Haisisiri yangu. Zvatanga zviya zvino. Ndikati tora photo unditumire. Vanditumira so munoramba imi muti ndiwe. Yatora a different shape. Hallelujah. Amen. Zvikazi ndikaenda kubasa. Kana kuinterview. Ndonzi buritsa chitupa. Wondi tarisa. Ndonzi wanda kunzi hauziriwe. You get what I'm saying?
Unzwa here zvandikutaura.
But by the grace of God,
sine nyasha dzaMwari.
Nevertheless,
kunyangwe zvakadaro,
that sister today, she is liberated. She is free. She is enjoying the message of the hour. God is a deliverer.
Mwari mutsvikinuri.
He is still the same.
Amen.
He is still the same.
Ari mumwe chete zvakare.
Amen.
Amen.
Don't give the devil a chance.
Usa pa Satani mukana.
Don't fear any demon.
Usa achika madimoni.
God is still God.
Mwari vachiri mwari.
We are not serving a dead God.
Hatisi kushumira mwari
wakafa. We are not serving a historical God.
Hatisi kushumira mwari
wakafa. We are serving a living God.
Tiri kushumira mwari vanorarama.
The devil has no room.
Satan haana mukana.
In anyone's life here.
Mupenyu wemunhu ari pano.
We are showing him the exit.
Tiri kumuratidza suo rekubuda naro.
Regedzwa manherano.
Amen.
Nezvakakusunga izvozvo. Kazviregedze upenyu hwako.
The devil has no right.
Satana ana kotsero.
He has no right.
Ahana maruramiro.
As the deer panted for the water.
Senondo inodokwairira
water. So my soul panted.
Neniwe mweya wangu.
After thee, O God.
Unodokwairira imi mwari.
After the living God.
Unodokwairira mwari mupenzi.
Not a dead God.
Hete mwari akafa.
But a God.
Asi mwari.
Who can come on the scene?
Anouya panzvimbo.
And transform situations.
Woshandura na.
Provide answers.
Wopa mhinduro.
To your problems.
Kumatambudziko ako.
I challenge the devil.
Inodena Satan manerwano. Amen.
He has no right in our life.
Ahana kotsero mupenyu wako.
No place of abode in our life.
Ahana nzvimbo yekugara mupenyu wako iwe.
Demons are real.
Madimoni ndeyo machokwadi.
But
See,
we were given a commission.
Takapiwa kutumwa isu.
By the Lord.
Naishe.
Hallelujah.
Amen.
To show them the exit way.
Tivaratidze nzvimbo yekubuda nayo.
Jacob.
Jacob,
that night,
Amen. Usiku huya,
after he had lied to Laban,
Mushure makunga anyebela Laban,
lied to Esau,
anyebela Esau,
on his back home,
kutoka kumba,
on his way back home,
achitoka kumba,
he thought, how am I going to face Esau?
Akafunga uri ndichasanga na sei na Esau.
And brother, sister,
amanzvadzi,
he tried all that he could,
akaedza zvose zvaigona,
and he knew.
Akaziva.
He was convinced. I can't face Esau.
Kuti handisangane na Esau.
As I am.
Sezvandirizvo.
God must help me.
Mwari vanofanira kundibatsira.
That night.
Usiku ihwohwo.
He had an all-night prayer.
Akava neusiku hwekunamata.
Alone.
Ari ega.
Brother Branham says this.
Ama Branham anoti
pano. The unchangeable God.
Amen. Mwari asingashandurwi.
620120.
Amen.
But God came down.
Asi Mwari wakadzika.
Speaking about Jacob.
Jacob.
And he had a wrestling match.
Akawane mutambo weku donzeran.
A wrestling match.
Amen. Akawane donzeran.
That's what we want to do tonight.
Those are tuna kuita manerwano.
Having a wrestling match on our knees.
Kuwane kuwane mangange pa mapfedu.
And he stayed with God.
Akagara na Mwari.
And he held on.
Akaramba akabatira.
Until the blessing come.
Kusvikira ropafadzo rauya.
I like Jacob in this way. When he actually seen something that was right. When he got his hand on something that was true. He held on to it. Till he got the results. Oh, if we would do that. If the church would only do that. If we would only be convinced that it's right and know it's God's promise. Amen.
Amen.
Therefore, brothers and sisters, Brother Branham in the message, believing God, he says, this is what God gave every gospel preacher. The power,
simba,
and the authority to break
kuti apwanye
that spirit.
Amen.
Can you search that quotation for me?
Amen.
Perhaps I'll close with that.
Amen.
Amen. That is what God gave every gospel preacher. That is. Okay, that's the quotation I wanted. Listen to that. He says, now,
Zino,
that's my commission.
Ukundo kutuma kwangu.
That's what God gave me.
Do, zandaka piwa na Mwari.
It's what he gave every gospel preacher who will believe him.
I want
to pause there. Do you hear that, church? That's what he gives every gospel preacher. Who will believe him? Giving him what? The power,
simba,
and authority to break that spirit. Which spirit? Any kind of a spirit that is binding anyone here in this building tonight. God
gave every gospel preacher the power and authority to break the spirit that is binding you now.
Amen. Amen.
Do you hear me?
Murukundinzwa here?
Do you hear the prophet?
Murukundinzwa here prophet.
Not breaking some spirit.
Kwete kupwanya imwe mweya.
That is spirit.
Iwo yo mweya.
Which is spirit?
Mweya upi?
Which is tormenting you?
Urikukutambudza.
Troubling you.
Urikukunetsa.
Persecuting you.
Urikukutambudza
iwe. Every gospel preacher.
Muparidzi upi
na upi. Was given power.
Akapiwa simba.
And authority.
Uye kupwanisa
kwai. By God.
Na Mwari.
To break.
Kuti apwanye.
That is spirit.
Mweya iwo. Amen.
Wambuya iwoyo.
Amen.
Wasekuri iwoyo.
Yes.
Watete. Hallelujah. Amen. Every gospel preacher was given power and authority to break that spirit.
But
no erenga quotation iwoyo.
Amen.
I become fearless.
And this ochki.
Yeah. I take my stand on that quotation. And challenge any demonic power. I continue quoting. I believe with all my heart that every demon power that is in here at this minute, 8:03.
Amen.
8:03.
Now 8:03.
I believe
in otenda ini
with all my heart
nemoyo wangu wose
that every demon power
demon res,
that is in here
riripano
at this minute
panguva ino.
What is the minute?
Inguva ino.
8:03.
8:03
is broken.
Rapwanywa.
Is broken.
Rapwanywa.
As you stand upon of it.
Did you see Mugana?
Is broken.
Rapwanywa.
Every demon power.
Simbari pineri pine
at this minute.
Emeri panguwa ino.
Is broken.
Rapwanywa.
No evil power.
Hakuna simbari matimoni.
Can it continue holding you?
Ikaende ramberiaka kubati.
I believe.
Ninotenda.
Every demon power.
Kuti simbari pineri pine
matimoni. That is in here.
Ririmuno.
When?
Amen.
At this minute,
panguva ino
is broken.
Rapwanywa.
Tenda.
Amen.
Tenda mangwana nano.
Hallelujah.
Dati tenda mangwana nano.
Amen.
Kana wauya pano.
Amen.
Uine umwe mweya. Wanga uri kunetsa. Wanga wakakubata. Uchishungurudzika navo. Zvitende kuti mangwana nano. That spirit is broken. That spirit is broken. That spirit is broken.
Hallelujah.
And it's broken.
Hallelujah. Oh yes.
And it's broken.
Amen.
Kanauri wa spiritual husband. And it's broken. Kanauri wa shirwere. And it's broken. Kanauri wa kusashara. This minute. This minute. That spirit. It's broken. It's broken. The devil cannot continue holding your life.
No,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no,
Daramba nyaka daro.
Hallelujah.
Dati hakuna mweya wakaipa.
Amen.
Une kodzero.
Yes.
Yekuramba wakakubata iwe.
Amen.
Haungabude muno wakadaro iwe. Haungadzoki kumba. Wakadaro. Uine nyaya iyoyo. Yanga ichikushungurudza. Mweya iwoyo is broken. God is the agent. The Holy Ghost power is here to enforce upon the devil the law of God has to be fulfilled, has to be done tonight.
Amen.
This minute, every demon power that is in here, in here,
in
here,
in here,
is broken. is broken. In the name of Jesus, I challenge every demon power. I challenge every sickness. I challenge every problem. By the authority and the power of the commission of Mark
16.
William Branham said Mark 16.
Mark 16.
Is still operating. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I challenge every demon power. I challenge every condition. The devil has no right.
Satan ana
the devil has no place.
Satan ana
in your life. In your children. In your family. He has no place.
Amen.
He must march out of your life. In the name of Jesus. Every demon power is broken right now. Satan anofanira kukuregeta.
Yes.
Mweya madzinza. Gairongedze mabegi yende. Gairongedze mabegi yende manerano. Hapana mweya wakaipa. Unekodzero. Yekuramba wakakubata. Ndatiregetswa. Uri papo. Satana anofanira kukurega. Nesi tarajeso. That's why we are here tonight.
Ndoku sakatiri pano.
That is why we are here.
Ndoku sakatiri pano.
That's why we are here.
Ndoku sakatiri pano.
That's why we are here.
Ndoku sakatiri pano.
Every gospel preacher.
Yemen upari chifu
ne upi. Power.
Akapewa simba.
And authority.
Nekuraira.
From above.
Vako musoro.
To break.
Kuti apwanye.
To break.
Kuti apwanye.
To break.
Kuti apwanye.
To break.
Kuti apwanye.
Now.
Iko zvino.
Yes, yes, hallelujah, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. I challenge your condition tonight. I challenge your situation tonight. I challenge that spirit. I challenge it.
No, then.
In the name of Jesus.
In
the name of
Jesus.
You must be set free.
Unofanira kusunungurwa.
You must be liberated.
Unofanira kusunungurwa.
You must be delivered.
Unofanira kusunungurwa.
You must be healed.
Unofanira kuponywa.
Every demon power.
Shimbare madimoni.
In here tonight.
Eri muno manirano.
It's broken.
Rapkanywa.
Rapkanywa.
Broken.
Rapkanywa.
Broken.
Rapkanywa.
Broken.
Rapkanywa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I challenge the devil. I challenge the wicked one. I challenge your situation. I challenge your condition. You cannot go back home the same. That spirit of spiritual husbands.
Amen.
Of witchcraft and everything else is broken. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Uriwe zinza ijaiwe. Uriwe zinza ra Abraham. Uriwe zinza ra Jesu Christo. Dino raira mepo terima. Nesita ra Jesu. Nesita ra Jesu. Nesita ra Jesu. I challenge. I challenge the devil. I challenge the devil. I challenge him now.
Amen.
Blessed be the name of the Lord. Thank you, Jesus. That decision is yours. That decision is yours. Whether you want to go back home the same or not. If you don't want to go back home the same, brother, sister, now is the time. God is still God. As a heart panted for the water brooks, so my soul panted after thee, Lord, for the living God.
Hallelujah.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Do you want to pray with me? Do you want to pray with me tonight? Do you want to pray with me? If you have a situation or a condition, we can also pray together.
Amen.
Brother, sister, you better pray like
hallelujah,
like never before.
Amen.
Let us have a wrestling match with God. Like David, like Jacob. That night, who said, Lord, I will not let you go until you bless me. Do you want to pray with me? Do you want to pray with me? Let us have a wrestling match. A wrestling match.
Amen.
With the angel of the Lord. With the angel of the Lord. At this time, demons will be slumbering. This is the time to pray, sister. This is the time to pray, brother. This is the time to pray. It's time to pray. If you have a challenge, we are here tonight to minister to you. And I tell you, God will help you here. God will help you tonight. God will help you tonight. I believe it. I believe it. I believe it. Musicians, come.
Hallelujah.
Singer, come. But brother, sister, I challenge the devil. Wherever you are, I want you to pray. Wherever you are, we shall minister to these who have come to the altar. But brother, sister, I believe every demon power, every demon power is broken right now. Believe it. It's broken. Breaking the chains of Satan. Breaking the yoke of the devil. In the name of Jesus, the angel of God is here to open a way for you so that you can cross over into a land of blessings. Hallelujah. Thank you, Jesus. Namata uri papo. Namata uri papo. You can sing a nice soft song while we pray, and we shall minister to these people who are here. If you have a challenge, we will lay our hands on you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Pray wherever you are. Namata uri papo. Be serious. Be serious wherever you are, and pray wherever you are. Thank you, Jesus.